vachikoro pedu vakapa kubva form 1 kusvika form 3 asi vamwe vaiuya vasina kuzviya saka vamwe vaitozofenta kwoitawo mapostori vamwe havana kuuya kuchikoro nenyaya yereligious belief yavo saka vanga vasingaditi vapuhwe mishonga vamwe vaitorambidza nevabereki chaivavo ndo vakasara vasina kupiwa
panga pachipiwa vana mushonga uyu vanga vachinyatsotsanangurirwa here kuti zvinofamba sei
vamwe vaitsanangurirwawo asi kuti vamwe vanga vasingazvinzwisisi uye vamwe vanga vakungopuwa sezvo vanga vakumanyamanya
nezuro ministry of health yakati vanga vachiwedzera mazuva maviri kuti chirongwa ichi chikwanisewo kusvika kune vamwe vanhu kwenyu ikoko chichiri kuenderera mberi here
hakuna hatisi kuona kuenderera mberi kwacho tangozvinzwawo panhau dzemuno muzimbabwe asi kuenderera mberi hatisi kuona
iwe wati hauna kunge uchipiwa mushonga uyu uri une makore mangani uyezve uri mufomani
ndine makore 18 ndiri form 6
watsanangurirwa here kuti sei iwe usina kupiwa mushonga uyu
isusu hatina kutsanangurirwa takangonzwa zvitaurwa paassembly kuti vanhu vachapuwa uye vachipiwa mushonga ndokungozoona kodanwa vamwe kuti chisiwa
pari zvino ungati iwe chirongwa ichi chakafamba sei munharaunda yako iyoyo
generally tingati vanhu vana vazhinji vakakwanisa kunge vachipiwa sezvo vakabayira pazvikoro vaendawo pazvikoro uye pakirinikiwo vakakavha vanhu vakati wandei kunyange zvazvowo pane vashomawo vakakona kupiwa nenyaya yematraditional beliefs uye zvino communicationwo haina kunyatsokusvikawo kune vamwe
vanhu vaiudzwa sei kuti pane chirongwa chakadai
zvaita zvokudanidzirwa pazvikoro
saka mune ramangwana unoti iwe bazi rezveutano rinofanira kuita sei kuti zvakadai zviwanikwe zvichipararirawo kune vamwe vanhu vakawanda
inoona sekuti bazi rezveutano rinofanira kushandisa yatingati toti maagenzi here kana manesi vakawandawo vachikwanisa kupindawo nemumaraini mune avo vanorejista vakaitawo semapostori vanenge vasingadi kubayirwa vana vavo mine vamwewo vanhuwo vaya vanongozvitora kuti hazvina basa sezvo zvichikwanisa kutozourayisawo vana saka bazi rezveutano rinofanira kuti ringe richipindawo munzvimbo dzakasiyana siyana kwete kungoti pazvikoro nekuti kune vamwe vasingazouyi.